tingati dambudziko guru ratiri kuona nderekuti chero panonyevenutswa malockdown restrictions veruzhinji handizive kuti pfungwa dzacho vanodziwanepi dzekuti vanobva vatofunga kuti naiyo COVID yacho yapera. Izvo zvatinokurudzira kuti dai mabasa edzidziso aramba achienderera mberi nekuda kwekuti kuderera kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubayiwa zvichaita kuti senyika tizosangana nedambudziko guru rekusvitsa iya yavanoti herd immunity yekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi. Pari zvino izvi vanhu vabayiwa varongori kumamiriyoni matatu chete. Saka izvozvo zvinoita kuti senyika tisakwanise kubuda mudambudziko recovid-19 kana tisina kunyatsobaya uwandu hwevanhu vanenge vachitarisirwa kuti tinge tine dziviriro yakakwana.
Tinoonawo kuti kana uwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 pari zvino huri kudzikira, zvingava here zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vange vachinyevenukawo kana maitiro avo?
Ndinoda kuti tangatirwisana ne-third wave iya. Saka third wave iya zvechokwadi yadzikira. Izvo zvaakuitawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere checovid hunge huchidzikirawo zvekare. Asi nyangwe munhu mumwe chete chaiye akafa nechirwere checovid zvinhu zvinofanirwa kuti tinge tichivhunduka nekuzvitya. Saka izvozvo hazvifanirwa kunge zvirizvo zviri kuita kuti vanhu vachidududza kuenda kunobayiwa nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vari kufa hwaderera nekuda kwekuti senyika tinenge tichiri takatarisana nenjodzi ye-fourth wave nekuda kwekuti pari zvino izvi kuvarairwa kwanyanyisa vashomanana vachiri kutevedzera maguidelines. Chero kwaunofamba zvino izvi unoona kuti vanhu vanyanyisa kuvarairwa, havachapfeka mamaski, magungano ave kuwanda. Saka izvozvo zvinoramba zvichitiisa munjodzi yekuti tikasaramba tichinobayiwa neuwandu hwedu tichasangana nedambudziko re-fourth wave.
Ndiani anofanira kunge achipa dzidziso yamuri kutaura iyi, Varusike?
Hongu bazi rezveutano reMinistry of Health rinokwanisa kunge ririyo riri kutungamira, asi mumwe nemumwe kubvira pane iwe nyamunhu chaiye une basa raunotarisirwa kuti unge uchiitawo maringe nedzidziso. Totarisa mungave mucommunity, tese tine basa. Hatifanirwi kungosiyira basa iri kune vezveutano chete, kwete, nekuda kwekuti ivo vanowanzirwawo, havangakwanisi kuti vange vari pese pese pane vanhu. Saka tese tine basa guru, asi masangano aya anoshanda pamwe chete nebazi rezveutano ngavabatane neMinistry of Health iyoyo kuitira kuti mabasa aya ekurudziro, mabasa edzidziso anga achisvika kungave kumapurazi, kungave kumaresettlement, kungave kumamaini, chero papi nepapi zvapo vanhu vange vachingowana dzidziso yekuti COVID ichiriko, COVID ichine njodzi, COVID ichiri kuuraya.